achisatichanjwa anything kunamutenda saka zvinoreva kuti hakuna chinhu atoto receiver which is contrary to what we submitted.
Tataura navachibaya vati vakaendesa tsamba kuna vamudhenda vachiti tsamba yamakanyora sandiye chokwadi nekuti hamusi nhengo yebato iri.
Kana vanachivaya vaendesa tsamba unoendesa tsamba uchiti uri hani saka even kana vakaendesa matsamba ari 100 hazvipindi chinhu because isusu hatina kuendesa tsamba chete takaendesa tsamba neconstitution yakachipa masimba kuti chinyore tsamba saka that's the difference between us and them.